Mangwanana akanaka vateereri, nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wemuvhuro, Gunyana 3, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprograms atakasainirana, maprojekti atakasainirana neChina ane mari inoita kumabhiriyoni. Saka maprojekti iwawo ndovaendera kuti vatinonyatsomagadzisa zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopinda musangano weForum on China Africa Cooperation kuBeijing nhasi nengo yebato ravo vaKindness Paradza vachiti musangano uyu wakakosha zvikuru.
Mukatarira kana kuvakwa kweparlament 100 miliyoni yazvikwereti zvega zvega zviyaizvi vavauye vazoita mabhizinesi muno muZimbabwe.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Petsai Rwanya, vanoti hapana chinobuda kumusangano wekuChina uyu.
Vangonzi vari kurichenje, saka ngavamirire kuzopiwa mari dzavo. Ende vari kutaura kuti vamwe ngavamirire maybe for 5 months dziri kuteera ndo pachabuda mari dzavo, which is not fair. Because vada kurichenja ka, tinofanira kunge vatogadzirira kudini tipane retention package yavo.
Vamwe vashandi vemigodhi vanodarika mazana masere vogumurwa mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kupinda mumusangano weForum on China Africa Cooperation kuBeijing. VaMnangagwa vakasvika munyika ine zuro. Mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vari kutarisirwawo kuudza gungano iri nhasi kuti China iri kuda kupa Africa zvikwereti zvemari yerubatsiro zvakawanda. Pakapedzisira kuitwa musangano wakadai muna 2015, China yakati yaida kubatsira Africa nemari inosvika mabhiriyoni makumi matanhatu. Asi iko zvino mari iri kuenda kuAfrica yange yatidzikirei pagore kubva pamabhiriyoni matatu nezviuru mazana mana, kana kuti 3.4 billion muna 2013 kusvika pamabhiriyoni matatu nechiuru zana chimwe chete, kana kuti 3.1 billion gore rapera. Nyaya iri kuita kuti mari iderere inonzi nevamwe vanoona nezveupfumi nematongerwo enyika iri kukonzerwa nekutadza kubhadhara zvikwereti kwedzimwe nyika dzemuAfrica uye nyaya yeuori. China ine mabasa akati wandei airi kuita muZimbabwe, kunyange hazvo vamwe vari kuti Zimbabwe haina zvakawanda zvairi kuwana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzemuAfrica. China pari zvino iri kutarisirwa kusimudzira nhandare yeVictoria Falls yendege uye kugadzirawo rimwe gwenya remagetsi reCaribbean South. VaMnangagwa vari kutarisirwawo kuita musangano nemutungamiri wenyika yeChina vaXi panopera musangano uri kuitwa nevamwe vatungamiri vemuAfrica uhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yebato reZANU-PF yakasarudzwa kumirira makonde mudare reparamende vaKindness Paradza.
Musangano wakakosha zvikuru nokuti purezidendi wedu vaMnangagwa vari kunosangana nemukuru weChina. Vapedza kusangana nemukuru weChina vachasanganazve nemamwe mapurezidendi emuno muAfrica vachitaura nezvekudyidzana kwenyika idzi. Uchiri kurangarira here kuti isu tine mamwe maprograms atakasainirana, maprojekti atakasainirana neChina ane mari inoita kumabhiriyoni. Saka maprojekti iwawo ndovavaendera kuti vatinonyatsomagadzisa zvakanaka, kuitira kuti kana zvakutanga kufamba muno muZimbabwe zvinhu zvedu zvinyatsoita zvakanaka.
Tiri kuonawo vaMnangagwa ndivo mumwe wevatungamiri vashoma shoma vari kukwanisa kunge vachitaura ivo nemutungamiri wenyika yeChina. Izvi zvakakosha zvakadii titarisa ukama weZimbabwe neChina?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vaMnangagwa vakaenda kunotrainwa kuma1960 China. Saka vakaramba vakabatana neChina kusvikira nanhasi. Ende pavakapindawo pachinzvimbo, China yakabva yaona kuti aike, uyu ndiye munhu watinokwanisa kushanda naye zvakanaka. Ende Zimbabwe ndingangoti muchirungu iri strategic for China, muno muSouthern Africa. Saka ine zvakawanda, China ine zvakawanda zvari kuda muZimbabwe, and isuwo kune zvakawandawo zvatiri kuda kuChina. Saka tiri kudzidzana zvakanakisisa zvekutoti uchaona iye zvinopatanga temu yavamunangagwa SIPV kuti zvinhu zvichachinja munyika munomu.
Asika vamwe vaparadza vari kuti Zimbabwe hapana zvakanyanya zvairi kunyanyo wana kubva kuChina nekuti pane makore pachingonzi pari kusainwa anonzi mamega deals asi pasina zviri kunyatsobuda zvinobatika.
Pane vanhu vari kungotaura ka iye zvino uri kuziva here kuti vekuChina vakagadzira magetsi inonzi Kariba South ende magetsi iye zvine zvatisina load shedding muZimbabwe. Vanhu vanenge vachitaura iye zvino izvi kuhwange zvatisine maChina vari kugadzira hwange iye zvino izvi. Kuti vatipe futi mamagetsi azare muno munyika. Vanhu vane rumbengo vanenge vachida kungotaura asi ichi zvinhu zvichifamba handi wakanzi vamunangagwa vachiti vanhu vanongomukura tichifamba tichienda ndowaimire.
Chiri kutaurwawo nevamwe vaparadza inyaya yekuti vanenge vari kuti panenge paita huori wekuti dzimwe nguva mari dzacho dzikauya kubva kuChina hadzizonyatsoshandiswe zvakanaka zvinovazopa kuti zvinhu zvinetse.
Hakuna nyaya yehuroi ndauori. Ndakuudza kare kuti pane vanhu vasingadi kuti Zimbabwe ibudirire. Pane vanhu vano ruvengo nezanupf iri kutonga. Pane vanhu vanoda kuti Zimbabwe irambe ichitambura chete iri pamasanctions yeamerica. Iye zvino handiri kuona tikaiwana zvatinowana kubva kuChina vapane vamwe vasingatofari kuti nyika iri kubudirira kwatiri kuita zvino ivo vanhu vevatii navo isu tatiri kuendera mberi chete.
Vachitaurawo kuChina vamunangagwa vakati aiwa Zimbabwe haifaniri kuramba ichingochema nenyaya yezvirangu iri kuda kuramba ichifambira mberi. Munoti kudini mashoko awaya?
Zvinakatoona vaenda kuChina ndozvakanaka. Iye zvino izvi hatichada kuchema, takuti tida kuwana masolutions edu isusu muno munyika. Tine maminerals akawandisa. Iye zvino unonzwa tine madhiri nemarussians nemadhiri nekucyprus nenyaya yeplatinum. Tine gold rakawandisa muno. Saka zvino zvatira kuda kuti no ngatitanisa zvinhu zvedu zviri muno sezvino izvi tiri kurima hatina kana nzara muno takazara chibage matrade akazara chibage ezvino hatina kana nzara. Saka takuda kuto exporta chimwe chibage ezvino kuti tiende kune dzimwe nyika tichitengesera dzimwe nyika. Saka takuti aiwa masanctions angangovepo kana achida kuramba achiita masanctions ndita kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti muchiri kutoti basi masanctions iwayo.
Nhengo yezanupf yakasarudzwa kumirira makonde mudare reparamende vakindness paradza vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya avari kudzidzisa kuuniversity of Johannesburg South Africa.
Zimbabwe yane nguva ichiita ushamwari hwayo nechina. Vanhu vekuchina vanotouya kuvevaka matakishopu muZimbabwe vachitotengese sadza muZimbabwe. Isusu tichaziva kuti vanhu vemuchina vauye kuzoita partnership nemaprivate companies vemuZimbabwe kugadzira zvinhu zvakafanana nemigwagwa, kugadzira zvinhu zvakavaka kana kuinvesta vachiita maindustries munyika nokuprovida foreign direct investment. So izvezvi vamunangagwa vaenda kuChina havana kana hurumende yavati vafoma. Hatifungi kuti China ingangopa Zimbabwe mari nezvekuti kwai takandoita uchamwari hwokuhondo kuya kuaiwa. Inoda mabenefits kuti kana ikainvesta mari yayo, mari yayo inochengeterwa zvakadi. Munyika mune rule of law here, munyika mune hamuna corruption here zvokubva izvo. So tane nguva tane makore tingotaura mamega deals aya akambotaurwa munazi akambotaurwa mugaba achangohwina muna 2039 zimaseti yai posti yave ichitangaya hapana chakabuda. Saka tinototenda dzamwa dzasirakepenzi hatingabvumi kuti kwai nekuti vaenda kuchimiting chikwachaa nezvinhu vakaenda kuzvimamiting yechina zvakawandisa makore nemakore akawandisa hapana chakabuda.
Asika vatsigiri vavamunangagwa vari kuti aiwa kwakagadzirwa wani gwenya remagetsi kukariba uko uye vari kugadzira mamagetsi kuhwange uko nekudaro pane chouviri chiri kubuda.
Chikwereti chakavakapa Zimbabwe chiya kuti magetsi agadzirwa handi vakati pachikwereti gwenya ramunotaura chikwereti chakapuwa Zimbabwe mukatarira kana kuvakwa kweparlamende 100 miliyoni yazvikwereti zvega zvega zviyaizvi vauye vazoita mabhizinesi muno muZimbabwe vouya vaita mabhizinesi nokuvaka mainfrastructure akafanana nemugwagwa weBed Bridge Round Road ya vouya voita investment yavo. Hakuna kuti Zimbabwe yengoti vachipiwa zvikwereti inotida vanhu yauzenjesi vanhu gavai vaita mabhizinesi avo voita value for money yavo vachibhenefita vachibatana navana vamuZimbabwe vachibatana nemakambani omuZimbabwe nemabhizinesi emuZimbabwe voisa mari yavo muZimbabwe. Vadaro toona kuti hapaita ukama chaihwo chaihwo kana kuti tinyatsoona kuti hashuwa China ari kuya kuzoinvesta muZimbabwe. Vaite zvakaita muna Ethiopia. Muna Ethiopia vakainvesta munyaya dzereway matoni mabullet train airambwa nezvanhu chanisa panga achikamira chaa zvimabullet train achiti zvitiki vanoita manvestment kunana Morocco kune manvestment zvanoita kunana nana Tunisia industrialization ngavauye vaite izvizvi nechitsvambe chetinacho nemachinese nokuti zvoiva zvokurutika sadza munana Harare street nokunana Kagui street vachibika sadza vachitengesa zvimapatsi zvemota zvemasecond hand parts nokutendesa mvura vanotendesa mvura padhuze nepaherald house apo muharare machinese masecond street najorji zulundika vanotendesa mvura zvino majobo zinakatadza kugadzira mvura vaitengesa.
Ko, chii chinopa kuti nyika dzakaita sana Zimbabwe dzisaririre panyaya dzebudiriro asi nyika dzakaita sana Ethiopia dzichidyidzana nechina yacho dzichiwana chouviri?
Utungamiri huripo huri utungamiri hwechokwadi here kana utungamiri hwechitsotsi? Vamugabe vangaona utungamiri hwanga huchingoonekwa kuti utungamiri hwavo hauna kumira zvakanaka, asi vanhu vezano vachingeita izvezvo vari kutaura Mnangagwa kuti zvichauya zvakazenda kukuruswa vadzirwa muna November gore rapera. Nyaya iripo ndeyekuti muZimbabwe mune vanhu vane entitlement yokuita sokuti nyika chikambani chavo chekutoti isisu kambani yedu chirikakonewa kana kagona hatine nayo. Asi chinhu chikuru chinoita kuti muZimbabwe musaitwa investment inyaya yechitsotsi, inyaya yecorruption. So muchina munoitwa investment, china ine economic growth, and economic growth yechina mukatara maparastatals akafanana nanazisa akafanana nanetwana aya magovernment parastatals ndianenge aita profit, nokuti muchina kana ukaba ukaita corruption unotongerwa rufu mujeri. Zvino muzano kana vakatongera rufu mujeri zvani yatobroka kakusina pati china unofira mujeri get by any kana ukaita corruption, but Zimbabwe ndezvepamuromo yatisa corruption.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Petse Rwanya vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Vakuru verimwe sangano revashandi vemigodhi reNational Mining Workers Union of Zimbabwe nhasi vari kutarisirwa kuita musangano nevakuru vakuru vekambani yeMetalon Corporation kuti vazeye nyaya yekumiswa mabasa kwevamwe vashandi vanosvika mazana masere. Kambani iyi inochera goridhe uye ine makambani anoti Shamva, Red Wing, How Mine uye Mazoe Mine. Mutungamiri wesangano revashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vanodana Stole vaudza Studio 7 kuti zvaitwa zvekumisa vashandi izvi hazvisi pamutemo sezvo vashandi vazhinji vanga vave nemwedzi mitanhatu kana kutodarika vasina kana kupuwa mari dzavo dzemihoro. Vastole vati vakatadza kutaurirana nezvenyaya iyi vanogona kuguma voenda kumatare. Katinzwe hurukuro yavaita natanonoka wande weStudio 7.
Ya, kune maminers arikunzi arikuretrenchewa anobatanzira Shamva, How Mine, Magold Mine. Ichangoinawo vatongopuwa manhingirikini maletters eretrenchment dzakuretrenchai. Saka tatatoisa kuti reason yacho ndeyei. We are not yet to be on ground tisvike kuchindoti chikonzero ndichei. Zvozvavo mamaini iwayo angasiri kuoperatawo zvakanaka. Patanga chioperator but vangoti all of a sudden saka hauchaisi kuti chii chiri kuitika.
Saka havana kupa chikonzero chekuti sei vachimiswa basa?
Havana chikonzero because vamwe vacho vanga kugara vane ma 6 months mabacklog avo vasina kubhadha kwamasalaries avo. Saka reason yavo ndeyekuti kambani haisiko maninge maina haasikuoperata zvakanaka. Ndo mareasons avari kupa.
Tiri kutaura pamusoro pevanhu vangasvika nhamba yakadini?
Vanhu vakawanda because tikatarisa sekushamba kune vanhu vanosvika maybe 200 then How Mine I'm not sure but pane vanhu vakawanda nezva vanogona kunge vari over 400 all in all ka vanhu vandi kufungidza kuti vada kudzitrenchewa ka vanogona kunge vari 800 almost 800 ivanhu vari kunzi vada kuritrenchewa because mine ose iwayo arikuda kuritrencha egold
pane
saka vanhu vakati wandei chaizvo.
Pane zvambotaurwa pamusoro penyaya dzemari yavo yavasina kupiwa?
Vangonzi vari kuritrencha saka ngavamirire kuzopiwa mari dzavo and havari kutaurwa kuti vamwe ngavamirire maybe for 5 months dziri kutevera ndo pachabuda mari dzavo which is not fair because vada kuritrencha ka unofanira kunge vatogadzirira kudini kupiwa vanhu retrenchment package yavo kani kuti munhu ane backlog kudhara ana kuora kubva kumasure iwavo ndaa kuritrencha oritrencha zvekare hauna mari yacho kuvapa ipapo which is not fair.
Zvino sangano renyu rafunga kuti richazvifambisa sei?
Inini from mangwana I will send someone on ground kuti tichokonfronta maningi kuti madirectors iwayo vanotozipa information yakakwana kuti chii chiri kuitika because vangu tijuma vatangozviona paweekend pakuti kuvanawa zvavatonhingirika zvavatomisa vanhu kana kuna vanhu vatipuwa masamba kudaro.
Pane vamwe here vashandi vasvika kwamuri nenyaya iyi?
Pane vatataura navo, pane vatakomuniketa navo, vatotikonfronta vakatiudza kuti nokuti nyaya yakadai iri kuitika, saka we are going there.
Saka munoona sekuti pane imwe nzira here yokuti mabasa avo asamiswa?
Yeah, because as you know ka kana vanhu vacompany chida kuretrencha haitangi nekungoretrencha ka, inotanga yataura nevashandi because retrenchment inonegotiatwa ka, mogara pasi nevashandi motaura kuti no basa redu hachafambi zvakanaka, maybe takumboningiri takumboshanda kana kuti ma2 weeks musati maretrencha, it's a way of avoiding che retrenchment. Ndozviri pamutemo, hamungotangi nekutango retrencha all of a sudden, mufanira kutsvaga maways ekuavoida that retrenchment than kuti munongomuka kupenishiti kwaita toretrencha. You have to negotiate first toona kuti sure zvinhu zviri kukuremerai kana kuti munongomuka kupenishita retrencha.
Kune kumwe here kwamuchaenda nechinyunyuto chenyu kana musina kuwirirana nevaridzi vemigodhi?
Ya, isu tikataura navo on ground zvikaramba kureva kuti nyaya tinoita kutoisa munhingirikeni, tinoita kutoisa kulabor, tetotosungisana kana tatadza kutaurana tawirirana.
Mutungamiri werimwe sangano revashandi vemigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, Vandodana Stole, vari parunare kuzvishavane naTanonoka Wande weStudio 7. Mutumbi waAmbassador Trudy Livingstone, avo vakashaya kuSenegal, uri kutarisirwa kusvika munyika nhasi. Amai Stevenson ndivo vaimirira Zimbabwe kuSenegal neGambia. Mwanakomana wavo Graham audza Studio 7 kuti amai Stevenson vachaonekana nevanhu nemusi wechishanu. Vanhu vari kutarisirwa kuti vanenge vakaungana pakereke yeOur Lady of the Wayside Catholic Church kuMount Pleasant muHarare kutanga na10 mangwanani. Amai Stevenson vakamboita nhengo yedare reparamende munzvimbo iyi uye vakambodzidzisawo paArundel muHarare. Vakasarudzwa kumirira Zimbabwe kuSenegal muna 2010 panguva yehurumende yemubatanidzwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri webato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube, vakurawo nechihwai.
Isu seMDC tinoti vatsigiri vedu vese dezvaikwanisika vane nguva vakwanisa kuenda kundochema mai Trudy Stevenson. Mai Trudy Stevenson takasevenza navo kuMDC zvakanaka chose, vakatika vakazodomwa nemusangano weMDC kuti vandoita ambassador kuSenegal panguva yekuemubata wehurumende yemubatanidzwa. Saka nokudaro tinoona sokuti zvingava chinhu chakanaka kupa muenekedzo wakanaka wokuna mai Trudy Stevenson. So umwe wedu watakasevenza nawo samai veduwo vatakasevenza nawo panguva iyo, pane zvakazoitika zvogononge zvakazoitika wazvo, asi tinovaremekedza seumwe wedu watakatanga naye chirongwa cheMDC kusvika pamazuva anoiaya.
Muungati ainge ari munhu akaita sei?
Isu tichiona mai Trudy Stevenson tinorangarira tichirwa navo hondo dzakati wandei. Munhu akandokwana anga achifambidzana nevanhu, angasina rusarura, angachikwanisa kushanda nevanhu panguva dzose dzose kana kuti paproject yoga yoga yanga ichiitwa muMDC. Saka mai Trudy Stevenson kwatiri munhu tomutora tovatora samai vedu vanga varivo munhu anga achikwanisa kugaidha vechidiki, achigaidhavo vamwe vamacomrades mukati memusangano weMDC. Saka ichoyo zvoga izvozvo zvokuzama kubatanidza vanhu nokushanda nevanhu zvakanaka zvisinei nerudzi gwomunhu. Zvinhu zvinotisunungura, zvinotirwadza nhasi pakurasirwa kwataita namai Trudy Stevenson, munhu watakashanda naye, munhu anozikamwa chero nechana chitoko, munhu anozikamwa chero kumaruzevha muZimbabwe nemunhu wese kuti ndo munhu akanga zvevakanga vari vevamwe vachena vakanga vachishanda nevanhu vatema kana kuti vanga vachishanda zvakasimbarara muMDC.
Tiri kuona kuti vakasarudzwa namuzvinafundo Welshman Ncube kuti vamiririre bato muhurumende yemubatanidzwa semumiriri weZimbabwe. vamugabe havana kuvabvisa pachinzvimbo ichi zvimwe chetezvo navamunangagwa zvii zvatingadzidze paupenyu hwavo hwekuti vaikwanisa kushanda zvakadai
zvazvinoratidza ndezvokuti muzvinafundo pavakavadoma vakanga vavonavo kusevenza kwavanga vaita mukati memusangano wemdc zvichitaura kuti profesa nuwe vachiita izvozvo vakanga vava nechivimbo nomusangano wese wakanga vava nechivimbo namai Trudy Stevenson pakusevenza kwavakanga vachiita kuzoramba vachisevenza vane hazvirevi kuti hatina chokupupura nacho kuti tingati vakaramba variko nokuti vanga vava ZANU PF isi hedu hatina kugamuchira mashoko iya chatongoziva ndechokuti pamwe inyaya yokuvimbika yataa tichataura iya inyaya yokusevenza zvakasimbarara kana kusevenza nemunhu wese nokukwana kwana pane vanhu vose vachiita maprojects enyika seprojekti yenyika vasingatarisi kuti ndiri webato ripi zvinofanira kunge izvi zvakabata vana vamunangagwa nana vamugabe vakaona kuti hatina chatobvisira mai ava vakaona kuti dene varamba vakabata gepu iroro rokusenegal vakamirira zimbabwe nokuti vaiimirira nemazvo vakanga vaita basa ravo nemazvo nai Trudy Stevenson chero profesa Walsh Mwenyuve tinotovatenda pare zvino kuti vakakwanisa kuuta muono wokutsvaka munhu aikwanisa kuita basa aikwanisa kuyanana nevanhu aikwanisa kugarisana nevanhu
avo vanga vari mutauriri webato remdc inotungamirirwa namuzvinafundo Walsh Mwenyuve vakurirawo nechihwai vachitaura vari parunare muHarare mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti zvikoro zviri kuvhurwa hazvo mangwana asi varayiridzi vachinyunyuta nekushaya mari uye kunonoka kubuda kwegwaro rekutevedzera pakudzidzisa kana kuti syllabus Dr. Joe vanoti vakapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa gwaro rezvinyunyuto zvavo asi hapana chakabuda mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Joe
zvino hazvina kumira zvakanaka muzimbabwe nokuti zvikoro zvichivhurwa mangwana tine dambudziko rekuti varayiridzi ndo vaya vasina kupiwa mari dzakafanana navamwe vakaita samasoja nemanesi nemapurisa saka shungu dzokuti vanotanga basa havana nokuti mari yavo ishoma zvinhu zviri kukwira zvikuru kwazvo zvinhu zvese mabasic commodities akakwira mari yavo yavanotambira vari kunhonga svose nomuromo tichakadaro zvekare munoziva kuti kotoro rechipiri harina kudzidziswa zvakanaka iri kotoro ndoranga richida kuti ridzidziswe chaizvo maiso kwazvo nyemba kusva dzarongwa nokuti vana havana kudzidza kotoro rakapera zvakanaka patichakadaro zvekuti sinabhasi dzacho dzakanonokawo kuuya mamwe macombination anga achitowa navana for 1.5 years akatozouya second term achiratidza kuti macombination acho haiite kuzimuseke saka zvinhu zvinotonesawo kuti syllabus dzacho dzichabuda here zimuseki zvayakanonoka kupa masyllabus atinoti maspecimen papers kuzvikoro nekuvarayiridzi tichakadaro zvekare vana tinoziva kuti vabereki havana mari dzokuti vana vaende kuzvikoro vari ngonongawo svose nomuromo saka nyika haina mari vabereki havana mari maticha anoda kuti awedzerewo mari yavo kuti vahwe manyukunyuku wokudzidzisa zvinhu hazvina kumira zvakanaka ikotoro ranga richida kuti varayiridzi vatusirwewo vapihwe mari dzavo kuti vanzwe manyukunyuku ekuti vadzidzise nokuti kune zvinhu zvakawanda zvisati zvakavhiwa asi vana vachifanira kuti vanyore in 2 months' time vachinyora bvunzo dzavo dzemuna November
muri kumboedza here kutaurirana nehurumende sevamiriri vevashandi
hongu ndokunga munotozviziva kuti kunyange umwe musangano watatisina kukokwa zvakanaka watakangosvikawo sekretary general wedu vamajongwe vakaenda vakanohenda in petition yakabva kuvarayiridzi kuna president wenyika vanova vamunangagwa vahenda in masvondo akatevera iyawo vanhu vese vana minista nemaeducation officials vakazoda kuti tipeiwo tsamba iya yamakapiwa kuna president takaita zvese izvozvo tikavapawo tsamba dzinoratidza kuti varayiridza zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika kana varayiridzi vasingapihwi mari asi hapana chouviri chatichabuda
mati mapindurwa here tsamba yamakaendesa mutungamiri wenyika
hapana kumhinduro yakauya chakangouya vanhu vakawanda vaida kuti tipeiwo kopi yamakaendesa kumutungamiri wenyika kubva kuna ana pemuseki ana minista madirectors vese vakauya tikavapa makopies etsamba yatakandisa kuna minister tichinyuta tichigununguna kuti zvinhu zvaumira zvakanaka muzvikoro.
Zvii zvamaida kuti vagadzirise?
Chekutanga ndiyo aspect yekuti mari dzinotambirwa navarairidzi ishoma zvikuru kwazvo. Tichitarisa maringe basa ravanoita nemaqualifications avo nokuti imari yacho haibatsiri kuti murairidzi atambire $269 imari shoma zvikuru kwazvo. Pati sakadaro taiva nezvimwe zvekare zvokuti kunyangwe mari dzichishayikwa dai mapawo varairidzi kana land yekuti vazvivakire kwete yekuti muvavakire vapei land moradzo kuti iyi ndiyo land yenyu vazvivakirewo dzimba dzokugara nokuti dzimwe mari dzakawanda dzinoenda kumarendi ende marendi achona hatimakwanisi vose varairidzi. Zvimwe zvakawandawo zvanga zvinhu zvenyu curriculum kuti haina kubikwa zvakanaka. Hapana mari yakabudisa kubva kuhurumende kuti irane new curriculum. Saka new curriculum inoda kuimplementiwa gradually uyezve ichifandiwa nehurumende pane kuti zvikoro ndo zvakufanda new curriculum. Imwe yanga iri security yematicha muzvikoro kuti maticha vada vatasvadhongera pachigayo vanongorohwa nemunhu wadawo. Taida kuti zvikoro zvive political free zones, matichawo ave nesecurity muzvikoro agodzidzisa zvakanaka, zvikoro zvive nzvimbo yokudzidza uye yokudzidzisira kwete nzvimbo yokuti varairidzi vanongouya vachirohwa nevanhu vanenge vachibva kumapolitical parties. Ende zvimwe taitaurawo kuti nyika inoda kuti ive nechiremera. Zvakanakawo kuti kana vachida kuita patikaa kueducation nekuma kwesevhini kuindastry vabvunze vanhu vari ikoko. New curriculum inoda kuti vabvunze varairidzi. Even kaona zveikonomi zvinodawo kuti vaende kumaeconomist. The tragedy nenyika ndeyokuti unotumira munhu ari bricklayer kuti anogadzira magetsi. So ndozvataivaudza kuti Zimbabwe is haina shortage yavanhu in terms of personnel even kueducation inokwanisa kuti inake ikabatirawo kuti nyika ibudirire. Asi dambudziko nderokuti kunoitwa mapolitical decision over professional issues.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reptuz Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm. Musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopinda musangano weForum on China Africa Cooperation kuBeijing nhasi. Asi imwe nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika inoti vaMnangagwa hapana chouviri chavanobuda nacho. Vamwe vashandi vemigodhi vanodarika mazana masere vogumurwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchave nezuva rakanaka. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aTungamiri Nkomo.